Zvakanaka, kwete, leapo beki akanga asati azvarwa. Zvino, saka ndakafunga. Saka, munoziva, ndaingodya ndiro yebota remapfunde yaiita iyo shereni. Zvakanaka, ndaingo, vaindipa tikiti rangu, ndobva ndangorisaina, munoona. Zvino, ndairi bhadhara, ndoridzorera, ndovapa, nokuti ndaiva neurongwa hwekutora chikwereti. Zvino rimwe zuva, pataiva nemusangano wevanopatirora. Ini zvangu, vakati, ndiani mupengo uyu, akaunza zvinhu zvakadai. Maona, mukuru mukuru munoziva, masenzi gumi ekudya kwemangwanani. Saka, zvairatidzika, sezvakanyanya kuchipa kune mamwe machinda aya munoziva. Vamwe vavo, vairatidza kuti, vakashandisa dhora, munoona, madhora maviri ekudya kwemanheru. Zvino ini, ndakangoratidza chaizvo, sezvazvaive. Saka ndakati, zvakanaka, zvino, hapana chikonzero chokuti ini ndiratidze zvandashandisa. Ko, ndodini kana ndangodya masenzi gumi? Byfields vaiva muteveri wesuperintendendi vakati, Billy, chingoratidza dhora zvakadaro zvisinei. Ndokuti, ndizvo zviri kuitwa nevamwe vose. Ndokuti, unofanira kuitawo zvakadaro zvimwe chete. Zvakanaka, ndikati, hapana chimwe chandi ndinongodya kunze kwendiro yemapfunde. Zvino ndiyo yandinobhadharisa. Ndokuti, oh, kwete, usape wakazviita. Saka, zvino ndakafunga, ndichaita sei nayo? Zvino ndakabhadharisa masenzi makumi mashanu pakudya kwamangwanani. Zvino ndaitora masenzi makumi mana ayo, kana pane chandainge ndichida kutenga, ndoipa kune vamwe vana vaive munzira. Vamwe vana munoziva, vairatidzika sokunge vaida kasangweji, sangwejiwo zvakare. Saka ndakafunga, pamwe, ndinogona kunge apa yakanga iri kambani, pachezvayo yakanga iri kutaura neni saizvozvo. Akanga ari mumwe murume womukambani. Saka ndakafunga, zvichida, pane zvandakakanganisa. Saka pano nguva shoma yapfuura nemurume anopatirora. Zvino vave kupatirora nemahelikopta, munoona. Saka akauya ipapo ndokumira. Akati, nhandi hama Branham, ndokuti, muti uyu uri kukura. Ini ndokuti, hongu, ndikati, vana vanotambira pasi pavo ipapo. Iye ndokuti, ko, tingaudimurire kumusoro here? Ndikati, hongu, asi musazotemera pasi, maona. Iye ndokuti, zvino tiri kuda kuutema, tinozokubhadharai. Ndikati, kwete, kwete, handidi kuti muuteme. Zvakanaka, ndinoziva mitemo yekodzero dzemafambiro zvakare, munoziva, nokuti ndakanga ndiri ipapo kwemakore manomwe. Ndakati, kwete, ndokuti, handidi kuti utemwe, asi munogona kuudimurira kumusoro. Ndikati, ndinouchengeta wakadimurirwa kumusoro, asi ndokuti, munokwanisa, munokwanisa kuudimurira kumusoro kana muchida. Ndokuti, ini, hama Woodneni, tiri kugadzirira kuudimurira. Tinodimurira mimwe yose iyi iri neche apa. Zvino ndakati, tinoda kuchengeta uyu uri apo kuitira vana. Joe nevamwe, munoziva, vana vadiki, vanotambira pasi pemuti iwoyo. Ndakaenda parwendo. Zvino pandakadzoka, wakanga vachekwa wose nesaha wabviswa. Oh, ingadai yakava mhosva yakakura kwazvo kukambani. Munoona, nokuda kwekucheka muti uyu. Munoona. Zvino ndakafunga. Iye zvino, ndikati, ishe, handisi kana kuzombozvitaura. Maona, zvisinei kana paine izvo, ini, izvo ini, paine zviya, dzimwe nguva ndichiunza mushure mokungodya zveshereni chete. Zvino ndoti, ndakashandisa masenzi makumi mashanu. Maona, ndakati, kana paine chiripo pane izvo, chiregai izvi, zvichizvigadzirisa. Munoona, zvandakaunza, munoona, zvandaka. Zvino, ndakabva ndamira zvekurota ndiri kupublic service company ipapo. Munoona, nokuti chakanga chiri chimwe chinhu, chakanga chirimo shure uko. Tinofanira kungwarira zvatinoita, tichatosangana nazvo chete nerimwe ramazuva. Vana, vachiuya kuno, amai vako vanga variko, pamwe nhasi, Trudy. Ndinofungidzira kuti hauna kuzviziva. Izvi zvinoita sekushamisa, ndiri kuona kudaro. Iwe wave kugadzira kugraduata. Zvino tauya parwendo uyu rwekuno pamwe chete. Ndichaenda mune mumwe musangano zvino, tichingopedza musangano uno. Zvino tichabva taenda kumba. Ndafunga kuti ungava mukana wakanaka wekutaura neni mose. Uyezve zvakare, ndafunga kuti zvingaitewo zvakanaka kutaura kuvana zvishoma musati magraduata. Ndoverenga ndima kubva mubhaibheri, ndogotaura neni kubva mumwoyo mangu kwemaminitsi anenge gumi. Ndichazobva pamuri chinyararire. Maona. Ndisati ndataura nevana, ndiri kungoda kutaura nevakuru kweminiti zvakare. Imi mose, wave zvino pamwe zvichida rwendo kunonetsa rwanga rwakadaro. Asi chiitiko chandakadzidza kubva kuna Mwari, handingambotori zviuru gumi zvemadhora kutsivanisa. Ndizvandakadzidza kubva kuna She nguva yose yandakanga ndiri kuno. Ndinotenda zvemazviro kwazvo kuti ndauya muzaro hwekuteerera murayiro waSamasimba. Uye ndine tariro yekuti ndicharamba ndakadaro. Uye pane, pandakauya chimwe chinhu kwaive nukuda kuchiratidzo chokuti ndakanga ndimire kumusoro kweTucson kumusoro kuno pakava nekuputika zvakanaka hama Fred vakanga varipo pakwakaputika uye vakatora mufananidzo uye zvino tinoziva muchadenga uye handina kufunga zvikuru nezvazvo handina kumbozvicherechedza saka zvakatanga kundijekera neimwe nzira rimwe zuva uye hama Norman baba vanoma vari pano vakandiudza vachiti makambocherechedza here izvi zvino pandakangotarisa ipapo pakanga paine ngirozi dziya dzichinyatsooneka zviri pachena dziri imomo mumufananidzo iwoyo maona ndakatarisa kuti ndione kuti zvakaitika zvarini uye yaive nguva imwe chete kuda zuva rimwe kana maviri kana kuti zuva rimwe kana maviri mushure mokunge ndange ndiriko ndakatarisa kwazvaiva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweflagstaff kana Prescott iri zasi kweflagstaff saka ndipo chaipo pataive munoona ipapo chaipo mamaira makumi maviri nematanhatu kuenda mudenga zvino unyoro hwemvura haudariki dariki mana mamaira mana kuenda mudenga kana mashanu unyoro mhando yose yemhute kanawo zvimwe munoona ndege dzinobhururuka dziri pazviuru gumi nepfumbamwe ndokuti uende pamusoro pemakore ose munoona uye zviuru gumi nepfumbamwe zvakada kuita semamaira mana kuenda mudenga iri riri mamaira makumi maviri nematanhatu kuenda mudenga uye rakapa mhama mamaira makumi matatu riine chimiro chepiramidhi kana makambotarisa mufananidzo wacho uye nechekurudyi sokukutaurirai kwandakaita ndakacherechedza zvinonyatsoonekera ngirozi iya heunoi uyo dundunu rakabuda kunze mapapiro ari kumashure ichinyatsouya chaizvo sezvazvaive handina kuzvicherechedza pavakatanga pava nezvinhu zvakawanda kwazvo pandanga ndiri kuuya ndichidzika nemugwagwa nerimwe zuva pane chimwe chinhu chakaitika chakataura neni maererano nechinhu chandinofanira kuita uye ha harisi shoko rangu pane imwe nguva Leo Messia akataura akati hama Branham nguva ichasvika mushure meizvi ndokuti kuda makore mashanu kana matanhatu apfuura zvichida manomwe ndokuti ishe vachashandura shumiro yenyu hama Branham uye ndokuti paachazviita zvichida muchange mave kungoisa zvipatara mumutsara zvinomotaura kuti vabve pami mibhedha nezvimwe hazvina kuita manzwiro kwavo kunyange ndichitenda kuti hama Leo vakanga vari kuedza kuve vakaperera pazviri asi hazvina kunyatsonzwika zvakanaka nokuti munoona ishe vedu Jesu havana kumbozviita maona uye vakaenda muzvipatara paiva nemumwe chete muchipatara ichocho munorangarira here pazvaive mubhaibheri chidziva chebethesda boka guru revanhu vakaremara vaive vavete ipapo vakakuvara mitezo vakaremara mapofu vakaoma mitezo vakamirira ngirozi zvino makanga muri muchipatara chemweya apo vanhu vakanga vakamirira kupodza kwamwari zvino heunoi pano mwari mupodzi pachake akapinda ndokupodza mumwe chete ndokubuda nokudaro haungatarisire munhu anofa kana imwe shumiro kuti iuye inenge iri huru zvinodarika zvakanga zvakaita iyoyi maona handaiwirirana nayo asi pandakatanga kutendeuka mweya mutsvene wakauya pandiri ndakakumbira Leo chinyoreso ndakatora chidimbu chebepa ndokuzvinyora zviri mutirera yavo nhasi kana muchinge muri kwairi ndeiya tirera yealuminium umwe mandaive nezvinhu zvekusimudzisa paunongopinda nepamukova pane sherufu kudivi rekurudyi chaipo pamberi petirera ririmo pasi imomo ndakariisa imomo ndokuti rimwe zuva unogona kuzorivhomora mwari haasi kuzoshandura shumiro asi achashandura munhu ane shumiro ndizvo zvichazoitwa munoona ndinoziva zvandinofanira kuita asi handikwanisi kuzviita muchinhano chandiri machiri iye zvino nokuti ndinofanira pane chimwe chinhu chinofanira kuitika mandiri zvichatotora mwari kuzviita tiri kutarisira kudzokera kumba vana vave nechishuwo chokunge vari kumba vose vave kuda kudzokera saka ndiri kufunga zvokudzokera navo ishe vachitendera pamwe mushure meshumiro nemugovera todzokera kubva ikoko handizive asi ndinoziva kuti panongoitika chimwe chinhu chiya mandiri kundiita kuti ndive nekunzwira vanhu zvakasiyana nezvandiri kuita iye zvino ndakanga ndaramwa vanhu munoona uye ndakanga ndisisade kuwana zvechimwe chinhu chokuita navo munoziva zvandinoreva vandinoti Ricky Ricketer vaiva nezvinhu zvavainge vaita ndakaparidza nokuperera kwangu kwese uye mwari vakazvisimbisa nenzira dzose zvino kana vasingadi kuzvitenda ko vasiyei vakadaro ndakanga ndiri kuenda kumusoro uko kunobatana nabhadhi mumatsutsu ari kuuya tatanga basa ikoko. Ndomirira ndiri murenje, ndorega vudzi, nendevu dzangu zvichikura. Zvino kana Ishe Paine kwavanenge vachida kuti ndiende, vanonditumira shoko. Zvino ini ndinobva ndadzikako kunozviita. Zvino munzira, pandainge ndiri kuya nerimwe zuva, vakandinisa. Zvino ndakaona apo zvandaizova ndave munzira yangu kune zvimwe zvakasiyana zvino. Zvino ndakafunga, kana ndasvika kumba, ndichada kuita kuya kwatinoti nhaurirano yepamwoyo, zvichida ndozviisa patepi. Uyezve zvino kuitira kuti voruzhinji vagona kuti sei paine shanduko nokukasika. Zvino imi vana, ngatingo, ngativei nomunamato muduku.
Lord Jesus, we are grateful for this time.
Ishe Jesu, tinotenda nekuda kwenguva ino, kuziva kuti takaungana pano vaduku nevakuru, tiri mazera epakati. Uye taungana divi rino rezviendana kuenda, kamwe zvekuti titaure nezvenyu, uye nepamusoro pezvinhu zvine chekuita neupenyu husingaperi. Uye vadiki ava vagere muno manheru ano, vamwe vavo vari kugirajueta, vamwe vakatograjueta. Asi ndinocherechedza Ishe, chimwe chinhu chakaitika maawa mashoma pasati pava nekuzunguzwa kukuru kuya, kana kuti kuputika kukuru kwakaitika mugomo pamusoro pai kuchamhembe kweTucson, apo ngirozi dzamwari padzakadzika pasi. Ndinorangarira zvakataurwa uye kunyanya pamusoro pevanhu vechidiki. Ndinokukumbirai Ishe kuti mutibatsire kunzwisisa. Uye dai ndakwanisa kutaura chimwe chinhu kuvaduku ava manheru ano, tichavabatsira parwendo. Nokuti Ishe, tose tinoda betsero iyoyi panguva ino. Tinobafadzei pamwe chete, regererai zvivi zvedu, uye kana paine chataita kubvira tanga tiri pano zvisina kukufadzai, tinokumbira kuti mutiregererewo nokuda kwazvo. Nokuti tinocherechedza nhasi kuti hatina chokwadi neramangwana. Hatizivi kuti mangwana anotiunzirei. Tinofanira kunge takagadzirira nhasi kuti tigosangana namangwana. Uye Mwari Baba, pane nzira imwe chete yoga yatinoziva yokuzviita, ndiko kugadzirira kukuonai. Nokuti gare gare tinocherechedza kuti tose tichazozviita, uye tinofanira kusangana nazvo pane imwe nguva, pamwe murugare seshamwari kana mwana kana semhandu. Zvisaitike Ishe kuti tigova chimwe chinhu kunze kwekuva vana venyu voga vanodikanwa. Zviiteiwo zvinhu izvi zvatakumbira nemuzita raJesu. Amen. Nhasi pandanga ndichitema-tema masora, nhasi kuseni-seni, ndawana nzvimbo mubhaibheri yandafunga kuti ingaita chinhu chakanaka kuverenga panguva ino, uye yaka inogona kuita sekunge isina kunyatsofanira, asi ndafunga kwemaminitsi mashoma okutaura. Ndinoda kuzviverenga kubva muchitsauko 18 chamutsveneruka. Vose vanyori vana veevhangeri vakanyora nezvazvo chitsauko 18 uye ndima 18. Zvino mumwe mutongi akamubvunza akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu usingaperi? Zvino Jesu akati kwaari, unondidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, anova iye Mwari. Mirayiro unoiziva inoti, usaita upombwe, usauraya, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako naamai. Zvino akati, izvi zvose ndakazviita nokuzvichengeta kubva pauduku hwangu. Zvino Jesu achizvinzwa akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Tengesa zvose unazvo upe varombo, uchava nepfuma kudenga. Uya unditevere. Ndinofunga shoko rokuti uya unditevere ndiyo ingava rayiro yakanakisisa yandingapa dai ndainge ndiri kutaura kuzviuru gumi zvevana, kana dai ndaive ndiri kutaura kune vari pano. Irayiro uye chinhu chikurusa pakufunga kwangu chakambopiwa kuna ani zvake, uye kunyanya kumunhu wechidiki, nditevere. Uchange uchitevera mumwe munhu. Zvino chingo uzvirangarire izvozvo, uchatevera mumwe munhu. Zvino nzira yaunotevera nayo munhu wacho iva nechokwadi kuti ari kuteverawo ani. Maona, isu Pauro pane inguva akati, ivai vateveri vangu sezvandiri waKristu. Nemamwe mashoko, sokungotevera kwandinoita Kristu, imi nditeverei. Uye zvino pashanduko ino rino rino danho reupenyu patinosvika tose uye kakawanda makandinzwa ndichidanidzira riki riteta nezvimwewo ndiro zera racho ndiro zera ratiri kurarama mariri asi chaizvoka havasi ivo vanhu ava vanhu ivava vanhu vakafanana nesu vana avo kunze uko vetumotikari tinomhanya kwazvo vachimhanya vachikwira nokudzika nemugwagwa uye vachiita zvose zvavanenge vachiita vachiputa fodya nekunwa doro uye vasikana vakapfeka zvinonyadzisa nezvimwewo ivava vasikana nevakomana vakaita sesu maona vanhu vanoda vanodya vanonwa vanokotsira vanofema vanofanira kuzofa vanhuwo sesu uye zvakadaro vaka vakagarwa nemweya wakaipa havazvizive kwete nokuda kwevanhu asi nokuda dzimwe nguva mumwe mutungamiri wavanga vachitevera avatungamirira munzira yakatsauka zvino imi vasikana nevakomana munoziva zviri nani kudarika izvozvo munoziva makadzidziswa zviri nani kudarika izvozvo mune vabereki vari nani kudzidziswa kuri nani pane kuita chinhu chakadaro munoziva zviri nani asi havazivi munoona nokuti machechi avanopinda ndeechimanjemanje echimanjemanje uye vanongoraramira zuva iroro vaine mukurumbira wakawedzera uye ini zvangu chii hunhu hwave hunaku kwavari maona saka ivo izvo sokutaura kwandakamboita pane imwe nguva mune mumwe mutambo wandakaona zasi uko nguva shoma yapfuura wesodhoma negomora kuti uyu mudzimai aive akagarwa nemweya yetsvina akati kuna roti zvaunoti maitiro asina hunhu ndinoti hunaku jesu akati sezvazvaiva mumazuva anoa ndizvo zvazvichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu saka tadzoka panzvimbo iya zvakare ngatitarisei muchinda uyu kwemaminitsi mashoma wataverenga nezvake pasina kupokana mwana uyu akazvarirwa muimba yakanaka sezvamakaita imi vana akakudzwa nevabereki vakanaka nokuti zvakazviratidza apo jesu akamuratidza mirayiro yamwari akati ndakaichengeta kubva ndichiri jaya zvakaratidza kuti aive akadaro akange akadaro akange akudzwa nenzira yakanaka akange asingori munhu wenhando uye munoziva iye akanga akudzwa achiziva zvakanaka sevana vakaita seni pamwe akarerwa naamai nababa vaitya mwari kumudzidzisa zvakanaka paaive mwana muduku saka zvakanaka zvichida achiri mwana mucheche amai vake vaiva netariro huru pamusoro pake yekuti azova munhu mukuru rimwe zuva baba vake vaiva nemari yakakwana yaikwanisa kuti aende kuchikoro uye nokumupa dzidzo yose yaaikwanisa aizokwanisa kubuda aine dzidzo yakanaka okwanisa kuvawo chimwe chinhu munyika uye nekuperera kwaamai nababa vake vachidzidzisa mwana uyu uye pamwe ndokusvika panguva yake yekugraduata sezvamaita munoona nguva yaakapfuura nemuchikoro akawana dzidzo yake pasina kupokana kuti zvichida akanga ari chidadiso nemufaro muupenyu hwaamai nababa ava pasina kupokana mumazuva iwayo aiva nemabhiza akanaka semi mune motokari uye nababa vakanaka naamai sevamunavo imi mose vanoona kuti mune hanzu dzakanaka nemotokari uye munogona uye mugonakidzwa neupenyu chingori chimwe chinhu chakaita sechamunhu acho nhasi uye baba naamai pamwe ne vachinamata nguva dzose kuti mwanakomana wavo asazoguma angori munhuwo zvake asi kuti azenge ari munhu akabudirira vabereki vose ndizvo zvavanoda makanzwa here jesu achitaura nezvemurayiro uya kudza baba naamai vako ndokubva amira maona zvino ndiyo vavariro yemubereki wose kuitira vana vavo zvakanaka zvavanokwanisa kuvadzidzisa nokuvapa zvinhu pamwe ivo zvavasina kana kumbowana ndiyo manzwiro andinoita nevana vangu ndinofunga dzimwe nguva mukuenda kuchikoro zvino ndinombofunga ndikatumira here bheki nasera najoseph muzvikoro zvikuru izvi nezvimwe uko kune zvose izvi zviri kuitika ndinofunga kuti ndichavatora ndoenda navo mugomo zvino zvinondovakudza ikoko nesemararamiro anoita maindia asi hezvino izva zvii zviri mumwana zvichabuda zvisinei kuti ari kupi zvinotofanira zvichabuda kana chiri chakaipa chirimo chinobuda mumusasa wemaindia kana chiri chakanaka chirimo chinobuda mumusasa upi zvawo maona ndeicho chiri mumwana masikirwo emwana izvo zviri mukati mako uye zvauri iko zvino zvichida ndizvo zvauchave upenyu hwako hwose uri pachinhano chekushanduka munombozivei zvikamu makumi masere nenhanhatu kubva muzana yevanotendeukira kuna Jesu Kristu vanozviita vasati vasvika makore makumi maviri nerimwe okuzvarwa zvinozviratidza. Umbowo hweongororo yakaitwa unozviratidza zvikamu makumi masere nenhanhatu kubva muzana chiavo vanouya kuna Kristu vanouya vasati vasvika makore makumi maviri nerimwe. Iwe musire nekudarika zera iroyi unenge wanyatsoumbika kana kuti unenge usisashanduki panzira dzako. Zvinokwanisika zviro kwazvo vanouya vane makore makumi manomwe makumi masere okuzvarwa asi kashoma kwazvo. Maona, unozvigadzirira uchiri mudiki, unonangisa vavariro dzako kune zvauri kuda kuzoita nekune izvo zvauri kuda kuita muupenyu. Unofunga nezvazvo. Zvino paunenge uchifunga saizvozvo pfungwa yako zvinoiswa mupfungwa yako nechimwe chinhu chisinganzwisisike icho chinotonga pfungwa yako. Zvino kana zvichinge zvave mupfungwa dzako unobva wazvitaura kuti uchazvozviita zvino vavariro dzako dzinobva dzakuendesa kwazviri. Saka amai nababa vachitarisira mujaya uyu kuti vavariro dzake kuva mukuru mukuru vaine mari yakakwana yokuzviita uye zvino pasina kupokana vakanamata kuti mujaya wechidiki uyu aizowana mukana uyu. Munoona, vakanga vaita zvose zvavaikwanisa iye zvichida aiva nemabhiza akanaka uye zvichida aiva nemukurumbira kwazvo pakati pemadzimai. Zvinoendeka kumurume ndizvowo kumudzimai zvimwewo kana zvikapesaniswa. Munoona, nokuti tiri kutaura upenyu hwemunhu munhu wemukati vose varume nemadzimai uyezve mushure nemukana wese uyu wakawanikwa nemukomana uyu. Munoona, akaenda pamutambara kedi tinodaro pachinano chekuti akanga asinganetseke nezvinhu zvakawanda. Vabereki vake vaiva nemari iyeye aiva akanga ari kwazvo akava mutongi. Bhaibheri rinotaura nezvazvo pano semutongi muduku akapfuma uye tinoona uyo ari pazera rechidiki pamwe munguva yake yekubva zera achangopedza kuchikoro achangopedza kugirajuweta zvichida masvondo mashoma asati kanawo zvimwe akabva ava mutongi uye aiva nezvose zvaigona kudiwa nemwoyo wake. Zvino mukomana uyu akanga asiri ndirurani yechimanje manje mwana akanaka. Ndinotenda apo Ruka paakanyora nezvazvo kana Mariko ndinotenda kuti ndiye Jesu akamutarisa ndokutura mafemu nokuti akamuda. Maona, pane chimwe chinhu pamwana uyu paiva neunhu hwakarurama hwaiva hwakabatirira pamwana uyu. Akabvepi? Akabva mumhuri yakanaka vakanga vakamudzidzisa mirayiro yamwari uye vachiona kuti aiichengetedza uye akatozviita kubva paujaya hwake kuenda mberi. Zvino mukomana uyu aiva nevavariro aida upenyu husingaperi akati tenzi wakarurama ndodini kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi. Maona, pane zvose zvaunazvo munyika zvakadaro munhu wemukati ari mukati mako anokuudza kuti pane chimwe chinhu chaunoda icho chausina neupfumi hwega kana kuti hazvireve nguva dzose kuti unofanira kunge huri upfumi. Unogona kuva mukurumbira imwe tsvarakadenga ane runako rwaanogona kufunga nezvarwo zvichida ane mukurumbira kwazvo pachikoro pamwe mukomana anogona kuwana musikana wose waanenge achida anonzwa sokunge akachengeteka. Haisi chengetedzo kuchapera sezvinongoita ruva riri mumunda. Maona, inopera. Hapana nguva refu mukudoka kushoma kwezuva zvatopera. Zvino une munhu wemukati anofanira kugara muna ziendana kuenda. Zvino mujaya wechidiki uyu aifanirwa kunge aiva neunhu hwakanaka nokuti akanozviratidza kuna Ishe Jesu achiziva akagwadama nebvi rake akati tenzi wakarurama ndodini kuti ndive neupenyu husingaperi. Iye ndokuti unoridzirei munhu akanaka ndokuti apo iwe unoziva kuti pane mumwe oga akanaka uye ndimwari. Maona, mujaya uyu airevei mukudaro kuti iye aiva mwari. Maona, akati iwe unoziva mirayiro ichengeti akati saka akati mirayiro ipi tenzi akati mirayiro yokuti kudza baba naamai vako nemimwe yakadaro akati izvi ndakazviita kubvira pauduku hwangu zvichienda mberi. Munoona, ndakazviita. Akati zvisinei une chimwe chinhu chausina enda tengesa zvaunazvo ugogovera kune varombo zvino wonditevera. Mukana wakadini aigona kunge ari Petro, Jakobho kana Johani mumwe wavo. Unoona, mwana uyu akanga adzidziswa nokukudzwa zvakanaka ndokuunzwa kuna Kristu kuti amushandise uye zvikwaniso zvose zvaaive nazvo maari kuti azvishandise zvichida aive akadzidza ari mudiki akapfuma aine runziro uko kwaaigona kunge akaunza evhangeri uye zvadaro ndokuhuramba. Chinhu chakaipa zvakadini chakaitwa nemukomana uyu. Maona, nditevere. Zino onai, aito fani wakutewe la mwemu. Zino, aito fani wakutewe la run zero. Yevano, vaai ya nananao. Run zero, ye mungu mzimai wechidiki. Ime run zero yeboka, reva kumana vaai wadzana nao. Shama lizake pachikoro. Kana kutewe la Jesu Kristu. Mukunaka kwake kwese zvakadaro aiziva kuti akanga asina upenyu usingaperi vana izvo zvamunofanira kufunga pamusoro pazvo maona zvinotarirai mukomana uyu manheru ano zvaaigona kunge akave uye nezvaari zvaari manheru ano pane kwaari akange ari munhu pane kwaari akamirira kutongwa akamirira kutarisana nemutongo nezuva iroro kuramba mukana mumwe chete zviri kuunzwa kwamuri imi vana potse pasi pemamiriro ezvinhu mamwe chete vana vakanaka vane hunhu hwakanaka vana baba naamai vakanaka vamuinawo hamusungirwi kushanda kunze kwekunge muchitoda henyu maona asi pane chimwe chinhuzve chinoenderana nazvo pane chimwe chinhu chinoenderana nacho shoko iroro manheru ano harimbofi richiri kungopikisa kumujaya wese kumandara yose nditevere maona mashoko haafi pose paunotaura chimwe chinhu ingorangarira zvichida ungadai uri mumotokari yako pakavanda zvichida ungadai uri mukurupiti zvichida ungadai uri zvasi pakona mumugwagwa nemukomana wako kana musikana wako chero kupi hako harifi ri rinofanirwa kurarama nokusingaperi pandakaona musikana uya wandaka pane umwe usiku muchiratidzo musikana wechidiki akarurama pachiso mutambi wemabhaisikopo wekuHollywood uye ndakamuona achifa achisveverera achiedza kuti awane rubatsiro akafa nokumira kushanda kwemwoyo wake muzvare Monroe uye zvino ave makore maviri apfuura ndakamuona achifa mazuva maviri akatevera akabva afa zvino umwe usiku ndakanzwa inzwi remusikana uyu sei vana vainge vachinditaurira baba munoenda zasi uko kuRiver of No Return nguva dzose ndokuti vane mutambo wakadaro nhasi manheru vakandiudza kuti pane umwe usiku ndipo pauchenge uripo vhiki rimwe kana maviri nguva yacho isati yakwana ndakafunga zvakanaka ndinoda kuona nokuti ndakambenge ndiri zasi kurukova urwu kaviri kana katatu kuda kashanu ndinofunga saka ndaida kuona zvino muzvari Marilyn Monroe akatamba mutambo wacho saka ndiye musikana wandakaona muchiratidzo zvino heunoi uyo mumufananidzo nezvaaiita mutambo wacho waakaita muThe River of No Return paakatora mufananidzo uyu kuda makore gumi nemashanu apfuura wakanga uri mufananidzo wakare kuda makore makumi maviri apfuura zvino ave makore maviri kubva paakafa zvino heunoi uyo zvakare ari mupenyu zvose zvaaiita nemashoko ose maona richakabatwa mutepi yemagineti kusvikira richiri benyu zvakare kwete izvozvo zvega asi zvose zvatinotaura zvipenyu shoko rose ratinotaura harigone kufa mashoko ari kupfuura nemukamuri zvino zvimiro zvevanhu terevhizheni inozvinhonga unogona kutaura ipo pano zvino vokunzwa pasi rose musekondi imwe cheteyo zvokuti musati mazvinzwa mukamuri ino zvinopoterera pasi rose nemagetsi zvino ziskirini ramwari guru rinozvinhonga izvozvo kufamba kwese nechiito chose chaunoita unofanira kusangana nazvo pakutongwa maona saka mujaya chinhu chakanaka kumira wofunga pamusoro pezvinhu izvi munoona nokuti uchasangana nazvo zvakare maona ngatirondei mujaya uyu mukana waakava nawo zvino ugozviisa panzvimbo yake uye musikana sezvakangoitawo Becky naMarilyn zvakafanana sezvazvakangoita sewe wakamira panzvimbo yake uye unokwanisa kunzwa inzwi riya richiri benyu richiri benyu richiri kufamba sainzi inoti mumakore makumi maviri kubva zvino vachanhonga inzwi rake chairo raakataura zviuru zviviri zvemakore akapfuura richiri benyu sedombo rinodonhera munyanza saisai racho harimire rinoenda kumahombekombe zviuru zvemamaera rozodzokazve kana inzwi rangotaurwa mumhepo saizvozvo harife hapana chaunogona kutaura pakutongwa rinenge riripo ipapo pachave neinzwi raJesu Kristu richidana mujaya uya nditevere naiye achiramba pasikirini akasuwa nokuti akanga aine upfumi hwakawanda maona tinogona kunge tisitombori kwete nguva dzose kunge zviri mari zvinogona kuve zvimwewo zvinhu maona chero chinhu chatinodisisa kudarika kudanwa uku munoona zvinoita semari kwatiri chinozova chimwe chino chinotuodza zvino ngati muteverei zvishoma chii chinoitika paanoramba haana kuteerera kuinzwiri yara Kristu akaenda neshamwari dzake zvino imi vana muri vana vakanaka uye zvinotoitika kuti munotenge muine shamwari asi ngwarira kuti imhando iye shamwari yauinayo kana shamwari iyoyo ichitevera Kristu enda neshamwari iyoyo tevera Kristu zvakare asi kana isingadaro usazviite ngati mutarisei tinoona kuti pamwe akaramba aine shamwari dzake akazova mutongi mukuru akanga ari mutongi nechekare gare gare tinomuona abudirira zvikuru kusvikira akatozovaka mamwe matura kuti aise zvinhu zvake imomo zvino akataura ega achiti mushure mekunge achembera apo hanya eujaya nezvimwe zvakanga zvapfuura zvose zvaakaita zvichida kwaive kutandara kana mutana kana chembere seni mudzimai wangu ana mai venyu nababa hapachisina chimwe chinhu chavanofunga nezvacho havakwanise havadi kuenda kunze uye vagomhanyamhanya vachikwira nokudzika nemugwagwa munoziva sezvingaiitwa nevechidiki nemadzimai echidiki kupfimbana uye kuti ndiani achazova mudzimai wako kana murume wako kana kuti munoona havana izvozvo mupfungwa dzavo ivo vane vana vavane hanya navo ndizvo zvamuchazovawo imi mose pane ramangwana kana paine ramangwana maona zvino munoona muchinda uyu ipapo aine zvichida pamwe haana kana kumboroora uye zvakadaro aive mutongi mukuru zvino aive agere zvino sezvazviri mujerusarema kunyange nhasi vanodyira pamusoro pemba nguva dzino dzezuva kana kwave kutonhorera ave madekwana uye tinoona mumwe munhu anoonekwa pamwe chete naye mupemhi zvino murume uyu akakudzwa kuremekedza muvakidzani nokuitira vamwe izvo zvaungade kuti vakuitira munoona nokuramba kwaakaita kudana kwakristu pakupedzisera zvaiita sokunge mukomana akarerwa muimba yakadaro izvozvo zvaisafanira kubva maari asi zvakabva zvino paiva nemurume aiva arere pagedhi zita rake ainzi Razaro aipema chokudya kubva kwaari achishayiwa aigona kunge akadya mafufu ainge atsvairwa kwete kumupemhi asi kuimbwa uye aive azere nemaronda asi murume uyu akanga akwenenzverwa kwazvo pakati pevanhu zvino akanga asisanzwiri akabatwa nechivere nokuti akanga aramba zvaakanga apuwa nakristu uye zvichida umwe usiku nguva dzino ari pakunwa waini dzakanaka nemadzimai akarurama ane zvishongo zvinokosha vakamupoteredza nezvimwe zvakadaro aine zvose zvaidiwa nemwoyo wake nokunwa mupemhi aive arere pagedhe zvino zuva risati rabuda mangwanani akateera aive mugehena achidanidzira kuti Razaro auye kuzoisa mvura parurimi rwake kushanduka kwemamiriro ezvinhu zvino munocherechedza paakati baba Abrahama zvino akanga achiri kurangarira kuti Abrahama ndiye aiva baba wemajudha akati baba Abrahama tumirai mupemhi uya Razaro zasi kuno nemvura shoma paminwe yake yokuisa pamiromo yangu mirazvo iyi yemoto iri kunditambudza zvino akati zvino Abrahama akati izvi handikwanisi kuzviita nemamwe mashoko akawanda uye kunze kwaizvozvi zvose unoona wakava nemukana wako muupenyu akava nawo papi pacho paya Jesu paakati nditevere asi akauramba akaenda nenzira yaaigona kuita nayo mari uye izvozvo zvakanaka hapana chakaipa nokuita mari asi tevera Jesu paunenge uchizviita maona zvino akanga aenda neimwe nzira pamwe nemhomho zvino munoona kuti akati uye Abrahama akati uye kunze kwezvose izvi pane mukaha pakati pako naye usina ati ambouyambuka uye hapana achagona kuzviita avo vari ikoko havakwanisi kuuya kuno uye ava vari kuno havakwanisi kuenda ikoko zvakatorongwa kudaro hapana munhu ati amboyambuka kana achayambuka zvino chimunzwai ave kuda kuva muvhangeri zvino kudanwa kuya uko Jesu akanga amupa kuti amutevere kwakange kuri kwekuti awane mweya semujaya kwakadzoka kwaari zvakare akazvirangarira kuti akanga aine vanunʼuna vashanu mhiri panyika uye akanga asingade kuti vange vari kunzvimbo iyoyi akati tumai Razaro zvino adzokere kunoudza vanunʼuna vangu kuti vasauye kuno nemamwe mashoko gamuchirai kudanwa kunoti nditeverei maona asi akati ivo havazviiti akati hongu kana mumwe akamuka kubva kuvakafa saRazaro odzokera kunovaudza muri kuona zvinoratidza kuti mushure mekunge tafa unenge uchiri kuziva akarangarira Abrahama akati mwanangu rangarira mumazuva ako maona uchiri kurangarira, aurasikirwe nendangariro yako, unorangarira. Uye ndangariro izvo murume uyu akagona kuve nazvo. Uye nepanzvimbo imwe chete akarangarira mukana waakava nawo wekunzwa Jesu achiti nditevere. Asi akatevera munhu asiri iye, boka risiri iro. Akapinda muboka revanhu vasiri ivo, ndokuenda kunzvimbo isiri iyo, ndokuguma ave muna zienda nakuenda risiri iro, paachazoparadzwa zvachose nezuva iroro kubva kuna Mwari nokusingaperi. Jesu akataurawo zvakare shoko guru rinoshamisa. Kunyange mumwe akamuka kubva kuvakafa obva adzokera zvakadaro, havambobvumi nokuti vane murayiro waMozisi. Uye kana vakasanzwa izvozvo zvadaro, havazonzwi. Kunyange mumwe akamuka kubva kuvakafa, havambobvumi. Sei? Sei? Murayiro wakataura here zvimwe zvakadaro? Hongu, itira vamwe zvaunoda kuti vakuitirewo. Uye akanga ararama pasi pemurayiro, asi akarega mupemi achifira pagedhi. Maona, aiva ararama pasi pemirayiro yaMwari, asi zvakadaro akatadza kuona upenyu husingaperi hukuru. Vadiki, imi mumwe nomumwe munoita sevangu. Imi mumwe nomumwe munoita sezvakangoita vanakomana nevanasikana vangu. Neimwe nzira ndizvo zvamuri. Muri kuona tichitaura pamweya, ndizvo chaizvo. Ishe Mwari vaka vakaisa mweya yenyu kuti ndiitarire, nokuti munouya muchinditeerera, munonditenda. Maona, uye nemamwe maonero eshoko, muri vanakomana nevanasikana vangu, ndizvo chaizvo. Nguva dzose rangarirai kuchengeta mirayiro yaMwari chinhu chikuru. Kurerwa muimba yakanaka inhaka inobva kuna Mwari. Uye kuvana vakanaka, vane unhu hwakanaka sehwamuinawo, zvakanaka. Zvakaisvonaka kuva nedzidzo. Zvakaisvonaka kunyange kugara munyika ino yakasununguka. Tine zvinhu zvakawanda zvekuti titende, asi pane chinhu chimwe chete chausingakwanise kungwerekana wava nacho. Unofanira kuchigamuchira. Ndihwo upenyu husingaperi. Zvino unongozviita bedzi nokutevera Jesu nechiitiko chekuzvarwa patsva. Usazvishayira hanya izvozvo. Kamwe kanyaya kaduku kandakambonzwa kemumwe murume uyo akanga akanga ari murombo, uye aigara achida kangori kanganu kaduku hako kagara nguva dzose kari mandiri zvakadaro. Zvino rimwe zuva akanhonga ruva. Zvino ruva iri raiita mapipi. Zvino ruva rakamupindura ndokuti, wanga uri murombo upenyu hwako hwese. Rikati, zvino chikumbira chose chaunoda uye uchachipiwa. Akati, iro gomo riri uko ngarizaruke uye ndigokwanisa kupinda mariri ndigowana ndarama mugomo iri. Zvakanaka, rikati, unofanira kuenda neni kwese kwaunoenda. Maona, unofanira kuenda neni. Saka kwese kwandinenge ndiri, zvino unokwanisa kukumbira chose chaunoda. Akaenda kugomo. Zvino gomo ndokuzaruka, iye ndokupinda mukati. Masherufu akanga akazara nendarama nemangoda sokufamba kunoita kanyaya aka. Akagadzika pasi ruva iri, pasi patafura kana padombo. Zvino akamhanya ndokunotora zingoda guru kwazvo. Zvino ndokuti, ndinofanira kuenda kunoriratidza shamwari dzangu, uye zvino ndave munhu akapfuma, ndave nezvose zvino. Ndinofanira kunoriratidza. Zvino ruva rakataura. Asika, ndokuti, wakanganwa chinhu chikuru chine basi. Saka akamhanya achidzokera ndokutora, ndokuti, zvakanaka, kudandi ndichatora chimedu chendarama, ndichatora chimedu chesirivheri. Saka zvino akati, ndichamhanyira panze kuti ndinoudza vanhu kuti ndakapfuma zvakadini uye nezvose zvandave nazvo zvino. Zvino akasvika pamukova. Ruva ndokuti, asika, wasiya chinhu chikuru chine basi. Saka akamhanya achidzokera zvakare. Akati, imomo muno tinowana zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka akanhonga dombo akati, ndichaenda ndotora dombo iri ndoratidza vanhu kuti gomo rino rakagadzirwa nedombo rakaita sei, kuitira kuti ndigowana nzira yangu yekudzoka kwariri. Maona, zvino akatanga kuenda kumusiwo. Zvino ruva ndokuti kechi kekupedzisira kwaro, wakanganwa chinhu chikuru chine basi. Iye ndokuti, nyarara, munoona akanga asisade kurinzwa zvakare. Wakanganwa chinhu chikuru chine basa. Zvino akamhanya achibuda nepamukova. Zvino paakadaro, mukova wakavharika shure kwake, ruva riya riri mukati. Chinhu chikuru chaive nebasa raiva ruva. Maona, chinhu chikuru chaive nebasa raiva ruva riya. Makore akapfuura, ndiri mwana muduku sezvamuri imi mose, pane purazi remombe kumusoro kuno, kumusoro kweFoenix. ndakanga ndiri kuverenga chimwe chidimbu chezvekutsvakwa kwezvicherwa, rimwe bepa pamusoro pemunhu anotsvaka zvicherwa. Ipapo kwakanga kusina nzira dzinopfuura nemunhu, kwaingova tunzira twemujecha. Achiri kuita basa rakawanda rekutsvaka zvicherwa zvakakosha imo munhu munoziva. Asi mutsvaki uyu akanga auya ndokuwana mari yakawanda. Zvino ndokuwana ndarama yakawanda. Zvino munzira yake odzoka akagara mune kamwe kaimba kakawana. Zvino akanga aine imbwa yaive nayo. Zvino iyi imbwa yakasungirirwa panze. Zvino usiku uhu akanga kuine rimwe gororo rakanga riri kumutevera kuti ritore ndarama yake. Akanga aiwana mune mimwe migodhi yakare yemaSpanish. Zvino akanga ave kudzoka nayo. Zvino imbwa yakatanga kuhukura. Zvino murume uyu akanga asingade kunetswa nembwa iyi. Akati, nyarara, iye ndokuti mangwana ndichaenda nayo muguta, uye ndicha zvidzidzo zvenyaya yacho zvaive zvokuti, uye ndichanoita kuti igoyerwa pachikero. Zvino ndichange ndava mupfumi. Zvino ndichatenga motokari huru, uye ndichava nemadzimai akasiyana-siyana pamwe nemapati makuru, uye ndichange ndave mupfumi nokuti ndakatowana zvicherwa zvakakosha. Ndine ndarama yacho pano yakawanda. Uye ndokuti ndicha. Zvino paakanga ari kuedza kuti achikotsira, imbwa yakaramba ichihukura nokuti imbwa yakanga yaona gororo riya richiuya richinyahwaira rakamirira kuti mutsvaki wezvicherwa uyu akotsire. Akamuka zvakare ndokudanidzira kuimbwa zvakare ndokuti, nyarara! Zvino imbwa inonzwisa urombo yakachema ndokuedza kuyambira tenzi wayo kuti njodzi yakanga yasvika. Yasvika. Zvino paaka nguva yakatevera imbwa payakatanga kuhukura, mutsvaki wezvicherwa uyu akanga aine chifefe. Akanga asiri kuda zvekunetswa, saka akamuka ndokupfuura imbwa. Zvino mutsvaki wezvicherwa uyu akaurayiwa manheru iwayo negororo riya. Zvino zviroto zvake zvose zvaiyevedza zvakashaya basa. Sei akanyararidza inzwi rakanga riri kumuyambira. Hapana munhu anoedza kuita chimwe chinhu, imi vana, angaedza kuita chinhu chakaipa musine mukunge makudzwa nemakudzirwo amakaitwa, kunze kwekuti unonzwa chimwe chinhu chichikuudza kuti usazviite. Zvino usambofa wakanyararidza inzwi irori riri kukuyambira. Uye nguva dzose rangarira, gamuchira inzwi riya rakati nditevere. Uye nguva dzose unobuda zvakanaka. Ndinotenda kuti muchazviita. Ndine ruvimbo nemi. Asi ingorangarirai nguva dzose kuti Jesu inzwi riya ibenyu munyika manheru ano. Ndizvo zvimwe chete, seinzwi rose neshoko rose ratakataura richiri benyu. Apo inzwi iri parinoenda pamasaisai ekika emhepo, iwo munoona une nhepfenyuro pano inoritumidzira kunze. Iwe ndiwe nhepfenyuro inoritumidzira kunze. Zvino zvinototora chiteshe kuti chiri nhonge. Zvino Jesu akanga ari nhepfenyuro yeshoko raMwari, nokuti ndiye akanga ari hutatu hwaMwari huchiratidzwa nemunhu mumwe chete. Akanga ari Mwari azere nemunhu azere. Zvino hutatu hwaMwari, hutatu hwehunhu hwaMwari hwekuva Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene hwakanga hwakamiriririrwa mumunhu mumwe chete, iyeye Jesu Kristu. Saka ipapo aiva shoko. Ndiye akanga ari nhepfenyuro yakati, uyo anonzwa manzwi angu nokutenda kune uyo akandituma ane upenyu husingaperi. Maona, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, uyo anonzwa manzwi angu nokutenda kune uyo akandituma ane upenyu husingaperi. Zvino shoko iri rakabuda richibva munhepfenyuro. Akati rimwe zuva, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana ukati kugomo iri ibva, zvinorega kupokana mumwoyo mako, asi uchitenda kuti zvawataura zvichaitika, unogona kuwana zvawataura. Zvino kana ukangova chiteshi chokuzvinhonga nekuda kwerimwe simba riri mauri nokutenda, zvinonyatsokupinza chaimo mumafambiro aMwari kusvika pakuberekwa patsva, wozvarwa patsva. Zvadaro unozogara wakabatana nokunzwa inzwi riya richigara nguva dzose richikuyambira kana njodzi yave pedyo. Kana zvinhu zvakakanganisika zviri kuipa, richagara riri yambiro kwauri. Uye zvino pachinzvimbo chokuti rimwe zuva unge wakaita sejaya mupfumi uyu watiri kutaura nezvake, iva semurume akafanana nemuapostora Petro, Pauro kana mumwe munhu akawanira mweya kuna Jesu Kristu, imi zviitei izvozvo vana. Tinganamati. Ishe Jesu, vechidiki, varume nemadzimai eramangwana, kana paine ramangwana, tinofanira kuvadzidzisa, Ishe. Tinonzwa mutoro wacho wekuvadzidzisa sokunge ramangwana riripo. Kana kusina, zvino nhasi ndiro zuva racho. Uyezve Baba, tinoziva kuti hapana anogamuchirwa pamberi penyu. Hapana nyama inogona kuwana ndiri. Hapana dzidzo, kunyange hazvo zvinhu izvi zvichigona kunge zvakanaka. Hapana mabasa akanaka. Hapana chikoro chekunamata. Hapana zvokushandisa njere. Hapana chinhu chinogona kuratidza Mwari kunze kwemweya mutsvene. Iye ndiye mudziyo, Mwari pachake, muchimiro cheupenyu husingaperi, unogona kuuya kwatiri sedunga munhu. Zvino tinotenda nokuda kwaizvozvi. Zviro kwazvo zvinoratidzwa apo Petro akapupura. Jesu akati kwaari, nyama neropa hazvina kuzvizarura kwauri. Hauna kumbozvidzidza kuchikoro chebhaibheri. Hauna kuzvidzidza kunocherwa hacho chikoro. Chinhu chinoitika kumunhu iye oga. Chimwe chinhu icho munhu wese anofanira kugamuchira. Makati, paibhu iri ndichavakira kereke yangu, uye masuo eHadhesi haazokwanisi kuikunda. Tinotenda nokuda kwazvo Ishe. Inzwi irori richiri benyu manheru ano, uye kuchine nzvimbo, nzvimbo dzekunze, nzvimbo dzekuteerera, nzvimbo dzekugamuchira, dzekutenda, kunogona kuzvigamuchira. Tinonamata kuti mumwe nomumwe wevana ava achazvigamuchira Ishe mumwoyo yavo, uye kurangarira kuti kwete zvavanoita kuti vange vakanaka, asi ivo Mwari havatitonge nezvatinoita, asi nezvatakagamuchira. Tinoponeswa nokutenda kwedu, kwete nemabasa edu. Nokudaro tinonamata Baba vokudenga kuti vachabata chiratidzo zvino vogoona nokunzwa kokero huru iyi yekusingaperi yokuti uya unditevere. Dai mumwe nomumwe wavo Ishe atsauka achibva kuzvinhu zvose zvenyika, upenyu hunofa huri mamvemve sezvazviri pano manheru ano, nevhudzi ravo reruvara rwakacheneruka sendarama, nevamwe vavo vaine vhudzi ravo dema nemeso matema nemaziso eblue, vagere pakunakisisa kwavo uko kwavachazogara vari. Uye semunyori mukuru akati, rangarira musiki wako mumazuva eujaya hwako, apo mazuva akaipa akanga asingaswederi, zvino hauchawani mufaro maari. Kuti Ishe Jesu, makati kuna Petro, pawakanga uri muduku, waisimuka uchienda kwese kwawaida. Asi kana uchinge wakura, mumwe munhu anokutakura oenda newe kwausingade kuenda. Itai kuti varangarire, iye zvino ndiro zuva racho, ino ndiyo nguva yacho. Zviitei Baba, ndinovakumbirira mumwe nomumwe wavo kukumbirira mwana wangu pano manheru ano, kumwana wese ari munhu. Ndinonzwa kuti mazviisa mumaoko angu kuti ndivatarire. Ndinovakumbirira vose kubva kuna Satani pamwe nokubva kurufu kuenda kuupenyu muna Jesu Kristu. Amen. Ropafadzwai vana, zvanga zvakaisvonaka kutaura mashoko mashoma kwamuri. Zvinodave kudzokera pili vana vakanaka. Ndinokukoshesai hama Fred. Ishe vakuropafadzei, Ishe vakuropafadzei hanzvadzi.